Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maaniru wakana kava tereri, tinosangana zvakare maaniru anasi, uri musi wesvondo chikumi 25, 2023. Makatirira ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoti vaSevia Kasukuwere vakangopinda munyika vachakandwa mujeri. VeZANU-PF neTRIPC vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza 2023. Murwere wekurapwa moyo papa Renyatwa Hospital anonzi ave kunzwa zviri nani. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoti vaSevia Kasukuwere avo vaimbova gurukota vari nhengo yeZANU-PF vakakopinda munyika vachasungwa. VaKasukuwere vakanyoresa kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika uye vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti havasi kutya kukandwa mujeri vakadzokera kumba vachibva kuSouth Africa uko vari kugara. Taedza kubata vaKasukuwere nhasi kuti tinzwe divi ravo panyaya yekuti vachakandwa mujeri asi nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMutsvangwa.
Zvino toKasukuwere kamwana kadikika zvino hakuna zvakadari. Tatiriadiki takarwira ikaino. Hatina zviroto mupfungwa medu, hatina kashadzi mumaziso medu, hatina zvakavhara donje munzeve. Tinoteerera musangano weZANU-PF kwawakabva, ndosaka takahwina hondo. Hatina dreamers, ndosaka takabvisa ari kurota South Africa ukoko. Kana aine zvivinda haikuda kutumira tsamba registration, pinda muZimbabwe tobotanga kudira newe nemapurisa nemhosva dzake. Tobotanga kudira nenyaya nemhosva dzake dzaakaita sezvinoitwa kuAmerica.
VaKasukuwere hazvizoratidze sekuti muri kutya here kuti vapinde mudare.
Hakuna zvinotaura kuti kana uri kanduri immunity from your criminal activity department. There's no constitutional provision for immunity of candidates from criminal activity. Agopinda tione kudira nenyaya dzo. Apaka apa zvokuita candidates. Mbavha haribvumidzwi mutemo unotaura kuti mbavha hadzibvumidzwi kuita macontestants.
Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Mapato maviri akanyoresa vanhu vakawanda kuti vakwikwidze musarudzo dzemusi wa 23 Nyamavhuvhu anoti reZANU-PF nere Citizens Coalition for Change kana kuti TRIPC ari kuendera mberi achitsvaga rutsigiro zvakasimba. Asi vamwe vapfumbamwe vakanyoresa kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasati vanyatsoparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro zviri pamutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakakundwa musarudzo dzemumanikaland nemutungamiri webato reTRIPC vaNelson Chamisa nezuro vainge vari mudunhu iri kuChipinge. VaMnangagwa vakaudza zviri zvevanhu zvakapinda pagungano iri pamutema High School kuti vanhu vanofanira kuvhotera bato ravo kuti vachengetedze nhaka yavo.
Hapana imwe pati muno munyika yeZimbabwe nenharaundo yokusunungura nyika. Dziriko mapati ari muno ane nharaundo yokutengesa.
Mutauri webato ireva Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vaidawo kuremekedza mutungamiriri wekutanga webato ravo Reverend Ndavaningi Stole avo vakapiwa chiremerera chegamba. Kwapera makore anoda kusvika makumi maviri nematatu vashaya vakanzi havasi gamba renyika nebato iri rakazodududza. Patavabvunza kuti hazvizvongoda kutsvaga rutsigiro here, vamutsvangwa vati hapana chakaipa kuita izvozvo.
Ko zvine kodzerwa vanhu vekutipinge vari kuZimbabwe? Ndokune magamba futi machinji ekutanga ndirikutorewo ndirikutenga. Isu patakazoenda taana adiki 1975 takabatana nevazhinji vekuchipinge, ndokwaipinda vanhu vazhinji vachiuya kuno kumusha. Hapana vanhu vakadzorwa uno mukati vangu vatikapfuure nekumanika rendi zvisanganidza nekuchipinge. Saka zvine kodzero kuenda zve kuna vanhu magamba ehondo, vanhu vakadzidza hondo mushure mavatsamura mashere vatsungura muzambiki uchino vatienda uchitindibhoorei chichasaa ipapo ndokugona kaikoto.
Vachitaurawo pagungano iri vamunangagwa vakadzokera pamashoko avo avanogara vachitaura ekuti zvirango zvavakatemerwa hazvisi kuzovakanganisa kutungamira nyika.
ZANU-PF is unstoppable. ZANU-PF icharamba ichitonga, igotonga, ichimbotonga. Vamwe vachimbomashuka, vachimbomashuka, isu tichimbotonga.
Asi vakatemera zvirango izvi vakaita sehurumende yeAmerica vanoti zvakatemerwa nenyaya yekuti vamunangagwa vanotonga nedemo uye kuita uori. Vamunangagwa vakatiwo vanofanira kupiwa mukana wekuramba vachitonga vachiti kubvira pavakakunda musarudzo dza2018 hurumende yavo yavandudza upfumi nemagaro evanhu munyika kuburikidza nezvivakwa, asi havana kutaura pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe neuori. Vachamirira kuwadzana East musarudzo vatelmi majavhi vanoti vamunangagwa vakavapa gwara rekukunda musarudzo.
Negwara ratapiwa napurezidhendi wedu ED Munangagwa kuti tifambe naro ndo gwara ratichatevedzera sevana vemusangano wezanupiwa. Tisina zvakaipa zvatichada kuwedzera, asi tiri kutevedzera gwara iroro ndo richatisvitsa pakuti tikwanise kunge tichiwana 6 million votes dzinodiwa napurezidhendi.
Asi vachamirira bato reCitizens Coalition for Change mukuwadzana East vachauton hwende vaudza Studio 7 kuti hapana chingaite kuti vanhu vavhotere ZANU-PF munzvimbo iyi uye vachakunda zvine mutsindo womusarudzo.
Mukuwadzana takatokunda kare, kuwadzana sekuziva kwenyu hamuna ZANU pamaelection akapera vakatadza kusvika kana 2000 izvezvi hatimbovaona havakwanisi kukambena. Akanga ariko neFriday ida kupa vanhu matisheti, vanhu vanenge vachitotidza matisheti avo.
Mutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti bato ravo ratangawo kutsvaga rutsigiro uye vachakunda musarudzo. Nhasi mutungamiri webato iri ange ari kuSouth Africa achitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Mutevedzeri wemutauri webato iri vaOstalo Siziva vataura nezvinangwa zvavo.
Nhasi tanga tiri muJohannesburg patanga tichikurukura nemaZimbabweans panyaya yesarudzo dziri kuuya tichidhiskasa 3 objectives. Chekutanga nyaya yekuti maZimbabweans auye kumusha kuzogota. Chechipiri takadhiskasa nyaya yekuti vari mudhiaspora vese vanogona kuti vaadopte mapolling stations zvikuru sei kumaruzevha nekumamusha. Munoziziva kuti tichawina zvine mutindo, asi yakudefenda vote inenge iri nyaya yakakosha. Chechitatu chataura nyaya yekuti vanhu vese vagone kuziva kuti vanofanira kuuya kumusha nekusapota Trump. So ndo zvinhu zvichatira tachidhiskasa zvinenge zviri papolisi yedu yediaspora yatinenge tichiita maask and task.
Pane vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu vakanyorisa kuvhota musarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye ZANU-PF inotarisira kuwana mavhoti mamiriyoni matanhatu. Ndakamirira Studio 7 kuChipinge, ndini Godwin Mangudya.
Murwere akavhiwa moyo svondo rapera nemusi wechina kuchipatara chepari renyatwa muzvare Blessing Bonda anonzi ave kunzwa zviri nani. nyika yainge yapedzisira kuvhiya munhu moyo mugore ra2018 nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semishonga nemichina. Asi vari kutungamira urongwa hwekuvhiya vanhu moyo uye vakatungamira chirongwa chekuvhiyawo moyo waBlessing Bonda vari nyanzvi munyaya dzezvemoyo Dr. Simukai Machawira vaudza Studio 7 kuti ivo nechikwata chavo vari kufara kuti muzvare Bonda vari kunzwa zviri nani vari muchipatara. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Murwere wedu watakaziya ari kuita zvakanaka chose. Ipo zvino tingati zvinhu zvizhinji avakwanisa kuzviitira oga. Takamubvisa pamamishinzi anomubatsira kufema, tikabvisa mishonga yese yanga ichibatsira moyo zvokuti ko zvinei zvaanozvifambira kuzvigarira. Takutotarisira kuti mangwana anenge ava muwati achikwanisa kuzviitira zvinhu zvake zvizhinji. Tine zvimwe zvatiri kungotarira zvekuti tikangogutsikana kuda pachitatu kana china anenge oenda kumba.
Mukatudza kuti makazotora maawa mangani muchivhiya murwere uyu?
Tingati zvakatitorera about 6 to 7 hours. Tingati kutora nguva refu kudai inhau yokuti taatichitanga kwapfuura makore akati wandei tisati taita maoperation awo. Asi chatinonyanya kuda kutenda ndechokuti takakwanisa kuita maoperation aya. Infact takakwanisa kuita operation tingori vanhu vemuZimbabwe chete. Vanhu kubva kuma vanoita maoperation vanoita perfusion chivese vanhu vanga vangorimo munomunyika. Zvokuti tingati iyoyo itariro yatinenge tinayo yakanaka yekuti isusu vana vemuno muZimbabwe tokwanisa kuzviitira zvinhu zvedu tega.
Tichitarisawo panguva inotorwa nemurwere kubva paanovhiyiwa nepaanonzi chienda kumba, panowanzotora nguva yakareba sei?
Tingati vazhinji varwere vedu zvine zvichitora svondo zvichienda mberi. Nekuti zvinoitika ndezvokuti murwere tikamuita operation anomboenda muintensive care unit. Ari muintensive care unit akaimprova obva muintensive care oenda muhigh care unit, azobva muhigh care unit ozoenda kuwani.
Avo vanga vari Dr. Simukai Machawira vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vechikwata chemuRussia cheWagner vakambopandukira vatungamiri vemauto emuRussia nezuro vakatanga kubuda muguta riri kuchamhembe kwenyika iyi reRostov-on-Don nezuro manheru. Mutungamiri weWagner vaPrigozhin Prigozhin vakati mauto avo ainge ave pedyo ayo ainge ave pedyo nekusvika muMoscow akazodududza nekuda kwekuti ainge asingadi kudeura ropa. VaPrigozhin vanonzi vachaenda muupoteri kuBelarus mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi aita hurukuro navo nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. vaPutin vaimbenge vati vaPrigozhin vaizorangwa semunhu ainge ada kupandukira hurumende. Makateerera kuStudio 7 kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teerera Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175-7255 pashortwave.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi tina
ini ndinonzi Hussein Farai Kupfuwa, ndiri chief executive officer weYoung Miners Foundation.
Vakupfuwa, ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo iwo mazuva anaya kusimudzira vechidiki?
Mazuva ano kuYoung Miners Foundation takatarura zvirongwa zvakati wandei zvekudzidzisa nekukurudzira vechiduku vanoita zvekuchera kuti vazviite zviri formalized kuti nemazvo zvakare zvive zvinhu zviri registered zvinobatsira ivo zvichibatsirawo nyika zvakare zvichibatsira nzvimbo dzavo dzavanenge vachitaura kuti mahost communities. Mining industry inoita mari yakawanda tingati capital intensive, asi tatakaparura zvirongwa zvinoita kuti vechidiku varerukirwe kuti vawane mapindiro mumabasa ekuchera.
Mungatsanangura
number one tangatichita tine kuti maYoung Miners Field Day. Mafield Day taimaziva ari kuagriculture kufarming, painonge dzegwa uyo hagona kurima munharaunda todedzwa vanhu vemudzudzi vachizozidzisana vachigoka moto neruzivo kuti kurima kwakanaka kunoitwa sei. Saka takazotora concept iyoyo tikaiisa kumining. Saka tinoidentifyawoch.
Saka icho chirongwa chenyu ichi chekuenda kune vanenge vagona hava kana kuti mafield trip aya chakatambirwa sei?
Mafield day aya ari kutambirwa zvine mutsindo. Takachiparura kumaberland north ndokwatakatira kuwana kwatakanokuwana umwe emaina wechidoko ari kugona kuita pamine pake. Tikadeedza makurukota ehurumende akauya veminister of mines and mining development, tikadeedzawo maprovincial minister vemaberland north nemakey stakeholders esemaini nevamaini maYoung Miners emunzvimbo akauya akatikatazuva rakadaka tipo vanhu vakadzidha paine maexhibition. Tikabvako ndokunochiita zvakare kumasvingo ataiti Young Women Miners Day akutatira kuzendanera nekungoti iri yevechidzimai vechidiki kuzvakare tadzidzisane vhiki rapera tanga tiri kumidlands kumberengwa. Zvakare kwakakukaungana vechidoko vakawanda vanoita zvemining apa tichipanina maawards ekuti taitenderazve 13 times yepari yedu Young Miners Foundation. Criteria yatinosevenza kureva kuti uyu ari kugona nekurudzangu notarisa productivity kuti zvaari kuprodusera rigoridhe raari kuenda kugate gold refinery rakawanda sei ende uye ari kutedza here mitemo yeenvironment pakushanda kwake sesiti iri kuonekwa here. Zvakare toongororawo kuti infrastructure iripo, michina iripo ndeyechizvino zvino here iri kushandapo nekuti tiri mu21st century kuti basaireruke zvakare vabva kuti aine michina yezvino zvino. Zvakare tinongorora kuti munhu ari kuti achichera ari pakomba rekuchera zvakare achiposesa ipapo potepose achitori neboila rake achikomplita value chain yemining ndopati kuti iyi mine iyi yave estandard mine nekuti kubva 1980 mamines akabva kusmall kuenda kumedium scale kana kularge scale atinoziva mashoma shoma. Small has been small, medium, medium, large, large.
Ndihapi mamwe matunhu amuri kutarisira kuenda?
Tichibva izvozvo kwatabva kumidlands takuenda kumatsouth from matsouth manikaland from manikaland backcenter tichingotenderera tichingoidentifya vari kuita zvakanaka. Zvakare zvinopawo mukana wekudeedza capital kataidentifya mine yakadaro tikaipawo publicity zvinozoitawo kuti tinovamwana kuinvesta vanoona kuti iyo mine ndasikazoti kune mine yakadaro. Izvozvo kwatakabvawo kumukomaa manewspaper neevhenti yakaitika iyoyo kwabva kwatsamuka kwakuti tasikazoti kune mine yakanaka kudai tikasangana nemunhu setibetsane naye. Saka chirongwa ichi chiri kugashirika ine chikodza kuti tingasimudze upenyu hwavanhu hwemaine tingasimudze mapozitioni kuti ave more formalized and professional.
Muri kushandawo sei nehurumende nemamwe mabhanga aya anokweretisa mari? Muri kuwana rutsigiro rwakakwana here?
Hurumende pachayo zvayo yanenge ichiidza kuti ititsigire, asi kunyaze mariwo tinoona kuti ine kuda kuti ngechitire megwei kuti ngazvibetsirawo nezvemakuti ine matambudziko ayo asi ariko mabanks akutaura kuda kuuya kuti ahuisa nyaya yekuti mabanki kudhara aitya kuti aise mari kuchimall scale kuti mari inovanoiti iri it's a high risk enterprise inoriita kuti mari kana kapinda kana chikabu kuti pamuna mari kazara munoiita asi kuti isusiyarwaina foundation takagadzira mamodel anoita kuti izvoni tikwanise kuti tichengetedze mari yainvestwa zvakare iyo maini ichisimukawo mamodhels iwa tikatobaradzanise pamwe tiyo nyamwe wakaenda kuchikoro vabva wakatibva kumabhengi kuti create mamodhels anochengetedza mari saka mabhengi ari kuyo vakatotaurana navo ana vb bhengiwo ana stanbic ava needuwo bhengi remayouth inonzi empower bhengi tiri kutaurirana kusati kwaita hapo chibatwa chiripo
aiwa tinokutendai vakupfuva nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
naita va
manga makateerera kubva kuna mukoma Pain Farai Kupfuva vanotungamira sangano reYoung Indigenous Miners Foundation aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo iko zvino tochienda kuna Tanonoka Hawande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum asi tiri kuda kuti timbodzokorora chimwe chirongwa sezvo vamwe vateereri vati tiite sekudaro
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Makadini kozvara nhasi vatereri zvechitendero zvine mibvunzo yakawanda asi zvetsananguro dziripo nguva dzose ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatiwei mubvunzo uyu
makadiko mushamarari inini ndinoda kubvunzo kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church yekupinda musoro ngwatenderera nenyedze macheche plus mfundiso nengwa isananguro wacho vandoudzwa zvikonzero zvacho kuti isei muchiti iyoyi ndiyo cheche the right cheche yekupinda nokuti vamwe vanoti vakadzi vakawanda vamwe vanoti hativerenge bhaibhiri vamwe vanoti kana usina mari mufundisa wekumba kwako saka musoro wangu watenderera nenyedze macheche idzi saka please ndokumbirawo mhinduro kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church to belong to
amai tinotenda nemubvunzo wenyu kuti batsirane mubvunzo uyu tina mufundisi Gladman Kapfumvute mufundisi makadiniko houno mubvunzo wandinoti unokosha zvikuru vazhinji vanoda kuhwisisa batsirai vatereri vedu mufundisi Kapfumvute
makadini hama muna Kristo ndinotenda kuva nemukana wekupindura mubvunzo wenyu unoti ndingaziva senyi kuti iyi ndiyo chechi chaiyo yekupinda makabvunza mubvunzo unokosha kwazvo mukuupindura chinhu chekutanga tinode kuti tizive kuti chechi chinyi
mufundisi Kapfumvute chinonzi chechi chiko
chechi munhu umwe chete anotenda kuna Jesu kana kuti vanhu vanonga vanotenda kuna Jesu ndiyo chechi mutsauko ndewokuti kune vamweni vanhu vamwe vanosungana vasingatendi kuna Jesu ngatimbotora mamoslems vanosungana vachitenda kuna Mwari kubudikidza ndiMuhammad saka ndiwo mutsauko uripo pakati pemamoslems nesimakristo saka chechi ndo mukupfupisa ndo tsananguro yendingapa chechipiri mukutsanangura chechi handi chiwako chiwako chinosongana makristo inozi church building saka chechi ndimwi imimi emudikani mutori chechi maungana maakuzi chechi zvakare muri makristo anotenda kuna Jesu ngatichenda pamberi kune anozi madenominations kufanana ne Roman Catholic Anglican Methodist Apostolic Mazion ama denominations awo masangano ano emakristo saka ndo pane mubvunzo wenyu zvakare kuti ino mochipinda ipi nekuti dzese dzinokonise kuti tinodaira muna Jesu saka ndodaira kuti mubvunzo wenyu ndokuti ndochipinda ipi makatotaura kare kuti munoona kuine imwe inobvumira varume kurora vakadzi vakawanda saka inini ndofunga kuti zanga rinenge kupai ngere tapedza kutsanangura kuti chechi chinyi ngere kuti chinoita kuti vanhu vazwane nemadenominations ngeche pamusana pemadoctrines dzidziso nemarudairo saka endai kuchechi pindai muchechi ine zviro zvemunowirirana nazvo mukudaira nemarudzidziso emunowirirana navo ndo pendinga kuzana rinenge kupai kuti endai kuchechi ine marudzidziso anowirirana naKristu nemarudairo anowirirana naKristu doctrine ine chekuita naKristu nemarudairo ane chekuita naKristu zvakare endai kuchechi yakamira zvakasimba paBhebhura ndo chechi inenge kuti imuende
tinokutendai zvikuru Reverend Kavumvute tinoimba kuti mutereri wedu agutsikana nemhinduro yenyu
mazvita mwari vakukomborerei pamuchatsvaka chechi kupinda zvakanaka ibabai
mazviwira moga vateereri chechi hachisi chivakwa kana mudhuri chechi ndiwe munhu anotenda kuna jesu vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunodavo kudetsera vamwe vedu nazvo tumirai maaudhiyo enyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti ngatishonganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
aiwa vateereri mazvinzwira zvanga zvichitaurwa namufundisi apo tinoda kuti kana paine vari kuda kutaura nezvenyaya izvakare motumira mashoko enyu kana mubvunzo kana zvamunofunga panhamba dzapiwa namukoma tanonoka wande tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo. Zimbabwe iyo isati yakundwa mitambo mitatu yadarika makwikwi International Cricket World Cup qualifier iri kutarisirwa kutamba neAmerica mangwana kuHarare Sports Club. America haina kukunda kana mutambo mumwe chete zvavo kumakwikwi aya kusvika pari zvino. Zimbabwe yatopinda muchikamu chechipiri kana kuti chinonzi Super Six ine mapoints mana. Dzimwe nyika dzapinda muSuper Six dzinoti Netherlands, West Indies, Sri Lanka, Scotland uye imwe iri kutarisirwa kupinda iOman. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutauriri webato riri kutonga reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vari kuyambira vaimbova gurukota rehurumende uye vaivawo nhengo yebato reZANU-PF vaSevia Kasukuwere avo vari kuSouth Africa kuti vakangopinda munyika vachasungwa. Asi vakasukuwere vakaudza vatori venhau kuti havasi kutya Jerry nekudaro vachaenda kuZimbabwe kuti vanotanga kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kuitwa musi wa23 nyamavhuvhu. VeZANU-PF neCCC vosimbaradza urongwa hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dza2023. VeZANU-PF vainge vari kuchipinge neZuro uye veCCC vari kuSouth Africa vachitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi. Murwere wekurapwa chirwere chemoyo akavhiiwa pachipatara cheParirenyatwa muHarare anonzi nachiremba akatungamira urongwa uhu ave kunzwa zviri nani. Vateereri, kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokonekai nemfaro ndichiti murare zvakanaka ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Iko zvino ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.